Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina chikunguru 22, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana tichienda kubasa tinonzwa kutya asi nekuda kwekutiwo takabayiwa vaccine rekunzi rinogona kudzikisa ukasha tenge taakungoenda kuitira kuti tinge tichibatsira kudzikisawo kuti vanhu vasange vachinge vachizobatwa nedenda iri.
Vashandi vezveutano voita basa ravo vachityira kubatwa nechirwere cheCOVID-19.
Angari nekuendwa nezareko, ndiye angari baba vangu, ndiye angari muchengeto wangu. Ndoti vamwe vake vesoro mashure havasati vakuenda mumabasa, havana chavari kuita. Saka he was my breadwinner.
Kudzorwa kwezvarwa zveZimbabwe zvanga zviri kuBritain korwadza vakawanda munyika. Zimbabwe Gender Commission yoita urongwa hwekubatsira vanhukadzi kuti vakwikwidze zvine mutsindo musarudzo dza 2023. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 vavafa kuti vashandi vanobatsira vanhu vanenge vachirwara nedenda iri vapindwe nekutya vachityira kuti vanogonawo kupinzwa munjodzi nechirwere chava kuita chamuramba mhuru munyika. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Mumwe mushandi wezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati vari kusiririswa zvikuru nehuwandu hwavo vari kufa nechirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati vashandi vezveutano vanotoda kubatsirwa mukugadzikana kwepfungwa nekuti zvavari kuona vari pabasa zvinotyisa.
Mafiro ari kuita vanhu ezvino awandisa. Vanhu vari kungoti vakabatwa nechirwere ichi mazuva maviri matatu munhu atoshaika. Chave achine ukasha hukuru enda achisi kumboti pachanzi. Chonyanya kurwadza sema health workers kutarisa vanhu vatinoziva vachishaika nechirwere ichi. Unofila helpless, unofila kuti hapana zvandogona kuita apa. Wongopedzisira wangoisa zvese mumaoko aMwari. Unoshandisa mushonga yese yaunoziva kushandisa asi kazhinji hazvina zvazviri kubetsera. Chirwere chiri kuisa pressure yakawandisa mudangariro nemuhana dzemahealth workers. Zvichatoda kuti mahealth workers adzidze kugadzirisa pfungwa dzavo.
VaMadzorera vatiwo apo vashandi vezveutano vanenge vodzokera kumba vanenge vakutyirawo kutapurira mhuri dzavo kana vachinge vabatwa nedenda iri asi risati rabuda pachena.
Kana wakudzokera kumba wakufunganya nenyaya yekuti kuda wakatakura utachiona mhanzu dzako iwe unosvika paya zvatowanzira ndezvongosvika tichingobvisa hanzu dzatava takapfeka. Tosoka mvura ine sipo wopfeka hanzu nyowani wodzokumba wataka kutamba nevana.
Mumwe mukoti anoshanda muguta reHarare Masimba Rashe James Tafire Nyika avo vanotungamirira Zimbabwe Urban and Rural Council Nurse Workers Union vati zvinhu zvinotyisa zvakanyanya kuenda kubasa.
Kana tichienda kubasa tinonzwa kutya asi nekuda kwekutiwo takabayiwa vaccine rekunzi rinogona kudzikisa ukasha tenge taakungoenda kuitira kuti tinge tichibatsira kudzikisawo kuti vanhu vasange vachinge vachizobatwa nedenda iri asi zvinhu zvinotityisa zvikuru kuti tinge tichiramba tichienda kubasa as frontline workers.
Vatafire Nyika vatiwo zvakakosha kuti vashandi vezveutano vese vapiwe zvekufambisa kuitira kuti vasasangane neveruzhinji.
Tinoda kuti vanhu vange vachipiwa transport yekuenda kumabasa nekuda kwekuti iko zvine izvi tiri kushandisa public transport asi tinenge tabuda muvanhu vari kurwara necovid 19 tokunge takutospreada futi.
Mumwe mugari wemuHarare vaGod knows homwe vati vashandi vezveutano vanofanirwa kuwedzerwa mari dzemihoro sezvo vari kubata basa rakakosha uye rinotyisa.
Vanofanirwa kunge vachiwedzerwawo mari nekuti tikada kutarisa kuti njodzi dzavari kupindana nadzo nezvavari kutarisa nadzo zuva nezuva hazvina kureruka.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matanhatu nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemazana masere nevapfumbamwe kana kuti 2809. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi mapfumbamwe nechimwe nezana nemakumi maviri 91,120 zvichitevera kubatwa kwevanhu zviuru zviviri nemazana manomwe nevashanu 2,705 nezuro wakare. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakange vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezviviri nemazana matanhatu nemakumi mana nevaviri kana kuti 1,292,642. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu nezvitanhatu nemazana masere nemakumi matatu kana kuti 656,830. Uwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzanhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana zvogara zvakabatira ura mumaoko mushure mekunge uwandu hwevanhu vari kubatwa uye kufa nechirwere checovid-19 munyika iyi horamba uchikwira zvakanyanya. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 muBotswana wasvika pazviuru makumi mapfumbamwe nechimwe chete nemazana mapfumbamwe nevaviri 91,902 uye vanhu vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi maviri nevasere 1,328 vaurayiwa nedenda iri. Uwandu uhu huri kukwira panguva iyo Botswana akatarisana nekusasvika mwedzi uno kwenhomba yeAstraZeneca munyika iyi sezvanga dzakatarisirwa. Mumashoko ekukurudzira vanhu kuti vanamatire nyika iyi musi wa29 Chikunguru, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vati covid-19 yaita kuti upfumi hwenyika yavo nehwedzimwe dziri muAfrica hugwadame.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 muBotswana hwakwira zvakanyanya mumwedzi mishanu yapfuura. Kushomeka kwenhomba dzecovid-19 kuri kuwedzera matambudziko ari kunzwa nechirwere ichi munyika dziri muAfrica kusanganisira Botswana.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvarela ina marufu vanoti vava kugara vakabatira ura mumaoko vachitya kubatwa necovid-19.
Sevanhu vanoshanda muZimba dambudziko iri rakatiomera. Ndoda kwekuti unobva kumba nekombi makuseni, wabva kumba nekombi makuseni ukasvika mubasa ukaita senge unoita senge wahotsira kana kuti wakosora, unosvika wobvunzwa kunzi are you okay, ndichotipa kuti titererwe nemabasa because senini kutaura kudai so titori nemaviri akatopera izvezvi. Iro randiri kushanda riri kutodzwa nekupera kwemwedzi hatisharisidwa bomira tiona kuti covid iri kusvika pati.
Mukuru wesangano reOzimbozi Botswana iro rakaomba nedonzo rekubatsira vanenge vavirwa nedambudziko rerufu amai Portia Muzondo vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo dzakawanda dziri kubatwawo zvakanyanya necovid-19.
Ndo zvinhu zviri kunyanya kuita kuti vanhu vabvise nokuti anenge asingazoti kurapira mangwana uye riri papi uye kufa hakuna zuva hakuna kuti ndouya unogona kungomuka wakafa.
Nyanzvi munyaya dzeutano hweruzhinji Dr Violet Vulindlela avo vanoshanda vakazvimirira muguta reGaborone vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huri kukwira nekuti vanhu vazhinji havasi kutevera mitemo yekuzvidzivirira kuchirwere ichi.
Vanhu vakafanirwa kupfeka mamaski vovhara mhuno nemiromo kuitira kuti tisatapurirane vhairasi yecovid-19. Vanhu vari kubatwa necovid-19 kana vaenda kurufu, saka vanhu vakafanirwa kusadya kana kugara parufu kwenguva yakareba.
Botswana baya nomba kutanga vanhu zvuruzana nemakumi mapfumba mwene zvina zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu 194,676 uye vabaiwa nomba yepiri vava zvuruzana negumi nezvitanhatu nezana nemakumi mana nevanomwe 116,147. Botswana iri kutarisira kuwana nomba dzemoderna zviuru makumi mashanu uye zviuru mazana mashanu zvenhomba yeJohnson and Johnson mwedzi wazvita usati wasvika. Iri kutarisirwa kubaya vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe gumi nezvina zvasvika muZimbabwe nhasi mushure mekudzoswa nechisimba kuBritain uko zvanga zvichigara kwemakore akawanda. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vadzoswa kumusha ava vasvika panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vari mundege yakabhadharwa nehurumende yeBritain. Pavasvika panhandare iyi vanhu gumi nevana ava havana kuwaniswa mukana wekutaura kana kusangana nehama dzavo, uye vatori venhau vanga vachidzingwa nevasori pamwe nemapurisa kuti vasatore mufananidzo yevadzoswa kumusha ava. Pasina chinguva vadzoswa kumusha ava vabva vapinzwa mumabhazi maviri eZupco ayo anga akachengetedzwa nemapurisa ndokuendeswa kuzipa mukudawendale kwavanonzi vachachengetwa kwemazuva gumi vachiongororwa kuti havana chirwere checovid-19 here. Vamwe vanga vauya panhandare yendege iyi kuzotambira hama dzavo vakaita samai Priti Muzangazi vati havana kufara nekudzoswa kwaitwa mwana wavo kubva mhiri kwamakungwa asina kana chainacho, vachiti ndiye anga achichengeta mhuri.
Anga ine 21 years ariko, ndiye anga ari baba vangu, ndiye anga ari muchengeti wangu. Ndoti vamwe vake vesoro mashure havasati vakuenda kumabasa, havana chavari kuita. Saka he was my breadwinner. Saka kuzvitambira kwangu inini kuri kunonoka kuti ndizvitambire just cause iko zvo zvindakutanga kudzokera pasi kuti handichisina kana kuti mukadzi wakabana paake achichengeti just cause andamusame vangu. Saka zvinongorwadza pasi pemoyo.
Rimwe gweta riri kumirira zvarwa zveZimbabwe zviri kuda kudzoswa kumusha richishanda riri muBritain vaAndrew Nyamayaro vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvisina mapepa akakwana kuti zvione magweta zvinhu zvisati zvavaipira.
Zviri kutarisirwa kunzi pakuwirana kwakaita hurumende mberi idzi vanhu vakawanda vacharamba vachiendeswa kumusha pamwedzi nepamwedzi. Saka tinokurudzira vasina mapepa vari kunoku kunyange vakapara dzimhosva kuti vaone magweta avo kuti nyaya dzavo dzigadziriswe kuti vakwanise kugadzirisa ugaro hwavo hwomuno muUK.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Clutch wayo vati zviri kuitwa neBritain izvi hazvina kunaka sezvo kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa muZimbabwe.
Zvikonzero zvakaita kuti vabude munyika yavo yechizvarirwa kuenda kunyika yekunze kundotsvakararamo zvichiripo. Tikatarisa kuti nyaya yezvikodzero dzevanhu dzakutonyanya kutotyorwa.
Gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaFrederick Shava vati hurumende haisi kuzoshungurudza vadzoswa kumusha ava vachiti vachasungwa ndeavo vanenge vakasiya vapara mhosva.
Kana vachinadzosa kuno tinovatambira. Pane chikonzero chekuti vapatsanirwe kubva kumizvinzo kwechinguva zvichadaro vozogara zvavo nemhuri dzavo. Hapana chikonzero chekuti chero ani zvake avashungurudze kunze kwenyika.
Hurumende yeBritain yanga ichifanira kudzosa vanhu vanodarika zana kuZimbabwe asi pari zvino yakwanisa kudzinga vanhu gumi nevana chete. Asi munyori mubazi rinoona nezvinoitika mukati meBritain uye vari nhengo yeparamende amai Priti Patel vabudisa mashoko ekuti hurumende yavo haisi kuzoregedza kuburitsa muBritain vanhu vanoponda kubata chibharo pamwe nekutyora kodzero dzevana munyika yavo. Vanhu vakawanda vakatiza muZimbabwe vakaenda muupoteri kunyika dzakawanda pasi rose panguva yeutongi hwava Robert Mugabe vachitiza kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekutsimbodzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vatanhatu vakasungwa muMadagascar kusanganisira chizvarwa chimwe chete chisiri chemunyika iyi vachipomerwa mhosva yekuronga kuuraya mutungamiri wenyika iyi. Izvi zvazoiswa nhasi nemuchochesi mukuru wehurumende yenyika iyi. Mapurisa emunyika iyi anoti vanhu ava vakasungwa marimwe zuro mushure memwedzi yakawanda nyaya dzavari kupomerwa dzichiferefetwa. China yaramba chikumbiro cheWorld Health Organization chekuti matangiro akaita chirwere cheCOVID-19 munyika iyi aferefetwe kechipiri. Mutevedzeri wegurukota rezveutano muChina vaZheng Yijin raudza vatori venhau muBeijing kuti vari kushamiswa zvikuru nechikumbiro cheWorld Health Organization chekuda kupenengura zvakare nzvimbo dzinogadzirwa mishonga muguta reWuhan iro rakatanga kupararira chirwere ichi muna 2019 izvo zvakazokonzera kuti vanhu mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemaviri 192 million vabatwe nechirwere ichi icho chaurayawo vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru zana kana kuti 4.1 million. Zimbabwe iri kuita sarudzo mukati memakore maviri anotevera panguva iyo munyika muine mibvunzo yakawanda yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varikwanisa here kuzadzikisa zvavakavimbisa muna 2018 pavakasarudzwa. Rimwe sangano rakazvimirira roga Reserve Institute rakaburitsa gwaro rinoti vaMnangagwa varemerwa nemutoro sezvo kubva pavakasarudzwa vangokwanisa kuzadzikisa zvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% yezvavakavimbisa. Asi bato reZANU-PF rinoti mashoko aya ndeemanyepo sezvo vaMnangagwa varikwanisa kuzadzikisa zvavakavimbisa kunyange hazvo nyika yakatarisana nedenda rechirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi Tabata mutedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo pamwe nenhengo yeZANU-PF iyo yakakwikwidzawo ikakundwa musarudzo yemumiriri weWarren Park mudare reparamende vaGilbert Mponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMponda.
Izvi zvamuri kutaura izvi tinozinzwa hongu zvinenge zvichitaurwa nevatsigiri vebato rinopikisa kunyanya weAlliance ava ndo vanonyanya kutaura zvinhu zvekuti anzi vaMnangagwa havana kuita sezvo vaifanira kunge vakaita. Chekutanga chatinofanira kunyatsotarisisa tinotarisa atinoti maprojects anovandudza upfumi hwenyika. Tikatarisa ari madhamu enyika kune Tokwe Mukosi, kwoita Maruva Nyati Dam, kwoita Causeway Dam, kune madhamu anosvika iwo almost 20 Gwaishangani Dam, Zambezi Water Project. Zvinhu zvaitwa over the last 3 years nemutungamiri wenyika nehurumende yeZANU-PF. Tikatarisa gore rino Zimbabwe ichakohwa kudarika makore ese wayo zvichibva muutungamiri hwaPresident Mnangagwa neZANU-PF. Mapower projects ari kuitwa and muchaziva pakapinda vaMnangagwa magetsi aishota every day, vanhu vaiwana maybe magetsi the 6 hours, asi izvozvi magetsi ari normal. Mukaona road network yeZimbabwe yanga yangova mapothole ega, but izvozvi kubva kuBedbridge kusvika muHarare, kubva muHarare kuenda kuChirundu marodzi iwo ari kugadzirwa and ari kugadzirwa nemakambani emuZimbabwe. Totarisa pabudget yekuti nyika izvozvi haisi kukwereta mari dzekunze, tiri kushandisa our own resources. Izvozvi budget iri kuita masurpluses uyezve totarisa maprograms akaita sevaccination programs dzecorona COVID. Izvozvi Zimbabwe ine chirongwa chiri kuyemurwa nedzimwe nyika dzakawanda dzepasi rose kuti chirwere chiri kumanejeka. Tichitaura nemiddle of last week chaiyo, IMF yakabuda ichitaura iyo kuti economy yeZimbabwe is growing around 4-5%. Zvinotaurwa neIMF neWorld Bank kuratidza kuti utungamiriri hurikutonganyika hune direction, huri kuziva zvairi kuita.
Hatina vatungamiriri vanenge vachinzwa riri legitimate. Munoona nyaya yekubuwa kwemari yenyika, upfumi hwenyika, goridi, madiamonds, nyika haisi kuwana benefit pa minerals ayo mutotasanya ye agriculture commander agriculture over 3 billion mari yakashandiswa ipapo zvisina tsarukano yakatorwa nevakomana inonzi cartel vachiita zvavanoita totarisa nyaya ye zvema products acho agriculture tanzwa vamwe vachitaura zvema bamba harvest kuna chinonzi bamba harvest vanhu vakazvirimira kumida dzavo ini ndiri murimo ndiri ne 5 hectares ndinorima kumba kwangu handina kumbopuwa mbeu nemunhu ndakangozvendera mushopu ndikatenga mbeu mwari akanaisa mvura yake tikakohwa zvatakakohwa zvacho izvozvo totarisa nyaya yezve kutongwa kwenyika kana kutungamirwa kwenyika tinoona nyika ichitungamirwa neutsinye ichitungamirwa nekuvengana makaona vemachechi vachitukwa vemachechi vachityisidzirwa vadzidzi vachivharirwa makaona vana Johana Mamombe nevamwe vake vana takudzwa ngadziore vana haruzivishe vakawanda vachisumba vachisumba majere vachinzi havafani kunge vachiita zvavanonga vachiita tingataure zvevanhu vaitaura kuti hanzi taakugadzira masvingo Harare road zvazodii ungatora 10 years uchigadzira road 1 tinopedza rini makaona zvakaitika pa inclusive government paya vachitsvangirai varipo vari prime minister Forbes border road rakagadzirwa chimbi chimbi pa 12 months gore road ranga rapera rese saka tirikuona takaenda ku reverse kufamba ne reverse gear
vamponda kanda ere kupedzisira
tinoneta opposition yedu wanopiwa mari nevanhu vekunze atinoti maNGO maNGO anowapa mari kuti vasoropodze hurumende kuti vangotaure zvekutuka nekuzvitarisira pasi senyika ende nezvatwa nehurumende
peta ichirongwa chedu vahlacho vayo tisaswerere kuvhi yakatiwa
tazozviona kuti nemhaka yeyo vanhu vezano vazere neuhori unotyisa vanongofunga kuti chese chinhu chinoti unofana kuita nenyaya yemari haudi mari kuti uti ndine nzara haudi mari kuti unzi hausi pabasa kuti ndoda basa uti ndoda mari ndipei mari ndange ndataura kuti handisi pabasa
uyu anga ari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vakliford chachwayo manzwawo kubva kunhengo yezanu pf yakakwikwidza ikakundwa musarudzo yemumiriri warren park munational assembly vagilbert muponda vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muharare Komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume yeZimbabwe Gender Commission inoti ine chirongwa chekudzidzisa pamwe nekusimudzira madzimai anoda kupinda muzvigaro zvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dza 2023 dzinge dziine madzimai akawanda muparamende nemumakanzuro ose ari munyika. Godwin Mangudya anochipanyaya inotevera.
Zimbabwe Gender Commission iyo iri kutsigirwa neUN Women, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, ine chirongwa chakanangana nekuwedzera uwandu hwemadzimai anopinda muzvigaro zvematongerwo enyika kutanga musarudzo dza 2023 pasi pechirongwa chinonzi Women Rise in Politics. Madzimai ose anoda kupinda musarudzo ari kukurudzirwa kuti anyorese kumahofisi ekomisheni yavo kana ebazi rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika kuitira kuti vakwanise kupinda muzvidzidzo zveutungamiriri nezvimwe zvinodiwa kuti vapiwe zvese zvinoita kana kusimbisa madzimai anoda kupinda musarudzo. Sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Margaret Sangarwe Mukanana vanoti chirongwa ichi chinoitwa pachena zvisinei kuti munhu ndewebato ripi uye chinokwanisa kupindwawo nevanhu vakazvimirira
kuvabatsira kuti kana vachida kusubmita even manames avo how do they write vanonyora sei tichivabatsira zvekuti wangoita confidence ya dzekuti even kuti waise stand before the media kana paine zvavanenge vachida kutsanangura.
Amai Mukanana vanoti vachaita izvi vachishandisa nyanzvi madzimai nevanhurume vakabudirira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanoti vane chinangwa chekutanga nemadzimai zviuru zvishanu munyika yese uye vachazowedzera uwandu hwevanhu ava zvichienderana nechido chinenge charatidzwa nemadzimai. Mukuru wesangano rinokurudzira madzimai kuti apinde muzvigaro reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Dewa vaudza Studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi vachiti zvirongwa zvakaita seizvi zvinoita kuti madzimai ese anoda kupinda musarudzo awane mukana.
Sezvamunongoziva ibasa rakaoma kuti
tifambe Zimbabwe yese tiri tega tichi identify vakadzi tichi vatrena. So kuuya kwe Zimbabwe Gender Commission kuchabatsirawo kuti tiwanikwe tichipatsanura nawo vamwe vachienda neuko vamwe vachienda neuko.
Nyaya dzemirizhonga mumapato ezvimatongerwo enyika apo madzimai anorwisana sezvakaitwa vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru nemudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ndezvimwe zvinonzi zvinoita kuti madzimai achike kupinda munyaya dzematongerwo enyika. Muzvaredhe vanoti ichokwadi kuti nyaya idzi dzinofanira kugadziriswa kuitira kuti madzimai asatye kupinda munyaya dzematongerwo enyika.
Gender based violence, nyaya dzepolitical violence, nyaya dzesexual harassment dziwanikwe dzichanopera sezvamunongoziva izvo zvichitatarisana nemaelection.
Chirongwa ichi chinokurudzira madzimai echidiki, madzimai ekumaruwa pamwe nemadzimai anorarama neurema kuti apindewo muchirongwa ichi. Chirongwa ichi chinouya apo mamwe mapato akaita seMDC Alliance akatoparura zvirongwa zvekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro zvematongerwo enyika. Mwedzi wapfuura, MDC Alliance yakaumba komiti yeSmart Gender Drive Task Force inotungamirwa nomumwe wavatevedzeri vemutungamiri webato iri amai Linet Karenyikore kuti ikurudzire madzimai akawanda mubato iri kuti atore zvigaro. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti vanotsigira chirongwa cheZimbabwe Gender Commission vachiti chinofambirana neurongwa hwave kutoitwa mubato ravo.
Iyo nyaya ye50-50 ya inogara chitarwa nezvayo inyaya inoda kuti iitwe itobudirira chaizvo chaizvo kwete kuti inyaya yepamarali. Isu seMDC Alliance tisa makaona takatanga chirongwa cheSmart Gender Drive.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rebato reZANU PF sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi imwe nhengo yebato iri mudunhu reHarare vaPeter Matange vati bato ravo rinotsigira zvirongwa zvese zvinosimudzira madzimai.
ZANU PF ndomusangano wakatanga kumuvha motion muparliament panhau dzePR representatives dzakanga dzakanangana nekuvandudza kodzero dzemadzimai dzakanga dzakanangana nekuvandudza kuti madzimai avo pakati peutungamiri.
Vange hazvo vakadzi vari zvikamu 52 kubva muzana vakawana zvigaro 26 sarudzo dza 2018 kubva pazvigaro 210 zvinovhoterwa muNational Assembly. Pamusoro pezvo, Zimbabwe ine mutemo unoisa zvigaro 60 zvemuNational Assembly parutivi zvinopiwa madzimai chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tirikutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe neurongwa weZimbabwe Gender Commission wakananganani kuona kuti vanhukadzi vakawanda vapinda muzvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Sezvongwa yedu yampera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vezveutano voita basa ravo vachityira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19. Kudzoswa kwezvizvarwa zveZimbabwe nechisimba zvanga zviri kuBritain kurwadza vakawanda munyika. Zimbabwe Gender Commission yoita urongwa hwekubatsira vanhukadzi kuti vakwikwidze zvine mutsindo musarudzo dza2023. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana-mangwanani. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati